Izvi zvinhu zvatakaona mumasango edu ari kumatebelement north kunonzi kuamandundumela kuri pedyo negwai forest. Asi zvinhu zviri kunge zvoratidza zvaitika nguva panguva yakawanda nekuti kubvira muna February ndopatakatanga kuona mitumbi miviri. Saka tiri kufungidzira kuti iyi mitumbi mishanu yawanikwa musvondo rapfuura inogonwa nge iri imwe yenzou dzakaisirwa muchetura muna February imomo. Asi nyaya iripo ndeyekuti tiri kuona kuti muri kuwanikwa macamps akawanda mumaforest areas medu, nekuti muri kuratidza kuti ndomuri kugara vanhu vanenge vachiita basa iroro rekupocha nzou dzedu mumasango. Ende tiri kufungidzira kuti zvingangodaro zviri kusanganisira vanogara mumasango imomo pane yatinoti block pole.
Saka kuferefeta kuri kuenderera mberi kuti chii chakaitika uye chii chiri kutora nzvimbo?
Isu yambiri yatingori nayo ndeyekuti tinenge tichange tichishanda pamwe chete. Sepatiri kutaura pari zvino tiri kushanda nemapurisa emulupani uyezve tiri kushanda nemamapurisa kusvika kunana Victoria Falls yekuti timbopinda mumisha yakatenderedza masango edu imomo timbonyatsoona kuti chii chaizvo chiri kuitika, tichitarisira kuti tinogona kuwana gwara rekuti vanhu ava tino vanokwanisa kubatwa sei. Asi tiri kungoti iyi nyaya yavo mumaoko memapurisa vari kushanda nesu zvakanaka, uye tiri kushanda nemuparks and wildlife management authority kuti tikwanise kubata vanhu ivava, nekuti tinozviziva tese kuti zvese zviri kuitika zviri kutyora mutemo.